and it's happening right here. Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikunguru 7 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nemuvhuro kusvika pamazana manomwe nemakumi matatu nevana, kana kuti 734 vafa vari vapfumbamwe. Vana mukoti vepachipatara chikuru chemuchinhoi voratidzira vachitsigira vamwe vavo vakasungwa nezuro muHarare. Vanhu vakawanda vanobatana mukuchema amai vemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nemuvhuro kusvika pamazana manomwe nemakumi matatu nevana, kana kuti 734 vafa vava vapfumbamwe. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu gumi nevasere nezuro. Pavanhu ava pane gumi nevatanhatu vakabva kuSouth Africa, vaviri vari vanhu vagara vari munyika. Munhu akafa nezuro mugari wemuBulawayo. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika zana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe, kana kuti 197. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru makumi masere nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevana, kana kuti 80,654. Vana mukoti vepachipatara chikuru chemuchinhoi varatidzira nhasi vachitsigira vamwe vavo vakasungwa nezuro mushure mekuratidzira vachida kuwedzerwa mari dzemihoro uye kuwaniswa zvikwanisiro zvekushandisa kana vari pamabasa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vakoti ava vanga vachisvika zana varatidzira nhasi vachiti nhengo dzavo dzakasungwa nezuro dziburitswe muusungwa uye kuti hurumende ivape mari dzemihoro nemadhora ekuAmerica pamwe nekuvawanisa zvikwanisiro zvekushandisa. Murongi wemabasa muboka rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association, kana kuti zina remakonde muzvare nyara yemapepa, vati havatatya kusungwa sezvakaitwa vamwe vavo nezuro uye vaneta nekutichidzirwa nehurumende.
Nyaya kuti zvinhu zvibhende inyaya yekuti isusu taida kuti tinzikwe nehurumende, titaurirane nehurumende, yeti vakutivictimisa, vakusunga vamwe vedu, of which is not proper. Saka tochemera ani panguva inoyi. Iye zviri kutya kusungwa kana kusatyaka, takutongoda kuti timire neivavo, because ivo vacho vakasungwa vachimirira isusu, welfare yedu isusu tese. Saka tofanira kutongomirawo navo kuti zviti.
Mumwe aratidzira nhasi vadzizaya masango vati zvave kunetsa kuti vaende kubasa sezvo mari isakwane kuti vaende kubasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo.
Chikafu and other issues afana nemafees evana hazvichakwana pamari yatudi yatikutambira. So pamwe pacho unovaimbotuka chandawo part time yako unombosubsidiza uchiuya kubasa, but izvozvi find kuti zvese zviri down, in the sense kuti economy izvo zviri down, mamwe mari chataiita munhu achakwana kukwanisa kubadara. Mangu maseja rawa hii ndo chinusha ndo wakana muri tu muna uta uda munu wana uda muna permanent. Saka you find it atishato mkwanisa uti unodi unenda ubasa za chosi.
Vamwe vana mukoti vepazvipatara zveparavenyatwa nechitungwiza varakidzirawo nhasi vachitsigira vamwe vavo vakasungwa nezuro. Vakoti gumi nemumwe chete vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare nhasi muHarare vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo une chekuita nekuchengetedza kuvharwa kwenyika kana kuti violating national lockdown regulations. Mutongi wedare apa vakoti ava mukana wekubhadhara mari inoita chiuru chimwe chete chemadhora emaRTGS pamunhu kuti vatongwe vachibva kumba uye vanofanirwa kuzviratidza kumapurisa ari pedyo nepavanogara kamwe chete pasvondo. Mutungamiri wezina munyika vaEnoch Dondo vati kusungwa kwenhengo dzavo hakumise kuramwa mabasa vachiti vamwe vakoti nevanovayamura muzvipatara vatotanga kuramwawo mabasa nhasi. VaDondo vati mari inosvika chiuru chemadhora nemazana mashanu yapiwa vakoti nhasi nehurumende haina zvainokwana vachiti vanoda kuti vakoti vabhadharwe nemadhora ekuAmerica.
Kana vana mukoti vari kuti nyika yose vatiaenderera mberi vichina mamabati endi vabava join one mamwe madokta nemamwe vose mahealth workers nemanet managers masista intangis vakavambosara ari vakajegera vechirapa vechiita maemergencies vabva vatora mwavo mabasa kutanga nhasi zvekuti dai hurumende yaita nekuchimbikidza yabatsira vana mukoti vabapa mayezi dhora vari kuchemera nekuti ikonomi yacho dholaraiza yoga.
Vakoti vemuHarare vakatanga kuramwa mabasa mwedzi wapera vachiti vanoda kuti vabhadharwe nemadhora ekuAmerica. Hurumende yakati yawedzera mari dzevashandi vehurumende nezvikamu makumi mashanu kubva muzana uye kuvapa madhora makumi manomwe nemashanu ekuAmerica pamwedzi kwemwedzi mitatu. Asi izvi hazvina kutambirwa nevashandi vehurumende vachiti hapana hurukuro dzakaitwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro kuti vachaita sei nevashandi vezveutano vari kuramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Kanzuro yeguta reHarare inoti boka revanorarama nekuzviitira mabasa emaoko ravhurwa zvakare muguta iri, asi pachiteverwa zvakasimba mitemo yezveutano yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Kanzuro yazivisa nezvekuvhurwa kwemusika weCopacabana Traders Mall, uko vachange vachitengesera musika uyu vachange vachibhadhara madhora mashanu emari yekuAmerica pazuva. Kanzuro yazivisawo kuti musika mukuru wembare wave pedyo nekuvhurwa zvichitevera kuvandudzwa kwavanga uchiitwa kuti ufambirane nenyaya dzekuchengetedzwa kweutsanana. Vanorarama nekutengesa vanoti vanotambira nemufaro kuvhurwa zvakare kwenzvimbo dzekutengesera uku, vachiti vazhinji vavo vanga vave kunonga svosve nemuromo kubva pakadzikwa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu nesenzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, vaSamuel Wadzai, vanoti vanotambira danho iri nemufaro asi vanofunga kuti madhora mashanu ari kunzi vanhu vabhadhare pazuva kumusika weCopacabana imari yakawandisa. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti musika weCopacabana Traders Mall hausi musika uri pasi pekanzuro yeHarare, izvo zvinoita kuti vasave nechekuita nekutarwa kwemari dzichange dzichibhadharwa pazuva. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaobei mwari wangu, vatiwo sesangano vanotambira danho rekuvhurwa zvakare kwemisika iri, asi vanoona sekunge mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 yakanyanya kuomera vanhu sezvo vachitarisirwa kutenga voga mishonga inouraya utachiwana kana kuti masanitizers pamwe nezvekuvhara kumeso kana kuti maface mask. Hatina kukwanisa kubata varidzi veCopacabana Mall kuti tinzwewo divi ravo. Ngati nzwe hurukure yataita nawa wadzai panyaya iyi.
Aiwa danweri tinoritambira nemufaro mukuru. Ndinofunga munotondera mukomajonga kuti changa chagara chiri chishuviro chedu service yetu kuti makanzura nehurumende vaone zvavangaita panyaya yekubatsira informal sector kuti idzokere pabasa. Vanhu vari kufa nenzara mudzimba, hapana rubatsiro rwatakambowana kuti tikwanise kurarama munguva yelockdown. Saka zvanga zvichingomeka sense nezvekuti tibatsirwe kudzokera kundoshanda. Tinozviziva kuti chirwere ichi chirwere chakaipa chose, asi zvazvangoenderana nenzara yanga iri kusangana nevanhu mudzimba.
Tiri kunzwa kuti ikoko kwopakabhana vanenge vachishandira ikoko vari kutarisirwa kubhadhara mari inoita madhora mashanu ekuAmerica pazuva pamunhu. Munotambira sei mari dziri kutarwa idzi?
Mari yakawandisa. Yakawandisa chose and isusu seboka hatisi kuitambira nekuti tikatarisa mamiriro akaita zvinhu izvezvizvi nenhau yokuti tangata nenguva yakareba hatisiri kushanda. Imari yokuti vashoma vanogona kuiwana kunge vachiibudisa pazuva rega rega. $5 mari yakawandisa. Otherwise zvichanetsa kuti vanhu vange vachikwanisa kuwana mari idzi, vawana mukwana mukana wokundoshanda nekuti mari yakawandisa iyoyi.
Asi munotambira sei iro danho raitwa nekanzuru yeHarare kuti inge ichivhura mimwe misika kuti mukwanise kudzokera kumabasa?
Nyaya yekuti informal sector idzoke pabasa yanga yatononoka iyi. Nyaya yanga yanonokesa because hapana rubatsiro rwatanga tichiwana sevanhu vari muinformal sector. Saka tinozvitambira sezvandataura, tinozvitambira. Chichemo chedu icho changova chokuti madecisions ese anoitwa nokuti anoendera nokuti ari kutengesera apa ndiani, imari yakaita sei ichabhadharwa nevanotengesa, ivo maguidelines waya kuti zvii zvinodwa kuita. Ngazvive pachena vanhu vachiita madecisions, vanhu vachiziva, tichionesana. Ndataura nhau yemari iyo kuti yakawandisa, ndataura nhau yekuti hatina kuzoona kuti selection process yakafamba sei. Izvozvo zvinogona kukanganisa kuenderera mberi kweinformal sector.
Vanga vari mukuru wesangano revanorarama nekutengesa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7. Komiti inoona nezvekutongwa kwematunhu yakasangana nezuro nekanzuro yeguta reUlawayo ikakomekedza kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura muguta iri rigadziriswe nekukasika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Komiti iyi iyo inotungamirwa naChief Ngungumbane yakasangana nemakanzura pamwe nevakuru vakuru vekanzuru muBulawayo neZuro kuti inzwisise nezvedambudziko remvura ranetsa muguta iri. Nekuda kwekushomeka kwemvura, kanzuru iri kukwanisa kupa vagari mvura kamwe chete pasvondo, uye pane vanhu 13 vafa kusvika pari zvino nekuda kwechirwere chemudumbu. Kanzuru inoti inoda mari inosvika mamiriyoni 90 emadhora ekuAmerica kuti igadzirise dambudziko remvura. Asi bazi rekutongwa kwematunhu rinoti panodiwa mamiriyoni masere chete emadhora ekuAmerica. Vachipindura mubvunzo wekuti sei pane musiyano wakadai, vakuru vakuru vekanzuru vakaudza komiti iyi kuti mari inodiwa ndeyeurongwa hunogona kugadzirisa dambudziko remvura kwenguva refu, kwete zvekungogadzirisa kwechinguva chidiki. Imwe nengo yekomiti iyi vaBramwell Bushu vanove mumiriri weShamva South mudare reParamende vakaudza Studio 7 kuti komiti yavo yakaona zvakakosha kuita musangano uyu mushure mekunge vasangana negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo munguva pfupi yapfuura kuti vanzwe zviri kuitwa nehurumende pamusoro pedambudziko riri muBulawayo. Vabushu vakati dambudziko rekushayikwa kwemvura rinofanirwa kugadziriswa nekukasika.
Tichatarisa zvatakapiwa naminister patakavashedza kuti vatitsanangurire kuti chii chiri kuitika nenyaya yemvura kuBurwa. Totarisawo zvataudzwa nevekanzuru pamwe chete nevezinu kuti zvinhu zvinobatana papi. Tozoteverera tichiona kuti zvavatudza pakugadzirisa nyaya iyi zvichaitwa here. Mvura haina kumira zvakanaka muguta reBurwa. Zvino isusu seParamende tiroda kuti vanhu varegere kuzosvika pakuzoshaya mvura. Saka kana zvakadaro zvinotisandudzira isu kuti tishande tigadzirise nyaya iyoyi.
Mukuru wezveutano mukanzuro yeguta reBulawayo Dr. Edwin Swanda vakaudza komiti kuti ongororo yavo yakaratidza kuti pane zvirwere zviviri zvemudumbu zviripo zvinoti dysentery netyphoid, asi havasati vaziva kuti chii chakakonzera zvirwere izvi. Meya weguta reBulawayo vaSolomon Mguni vakaudza Studio 7 kuti kanzuro yakatanga chirongwa chekubvisa mapaipi anofambisa mvura esimbi vachitanga nemusha weLiveve, asi izvi zvichaitwawo muguta rose.
Vagare vari kuti pangave pakaitika kusangana kwemvura yakachena nemvura yatingati yesuwa. So ndo zvatati tizozvionera toka tatorawo mukana wekuonawo mabasa ari kuitika mukati nomusha weLiveve kugadzirisa kuchinjwa kwemapaipi masharu angari ari esimbi kuchiiswa mapaipi eplastiki emazuva ano kuti tigadzirise dambudziko iro riripo risaitika zvakare mukati memusha weLiveve. Tikana tingati musha weBulawayo.
Ambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti pave nenguva yakareba dambudziko rekushaikwa kwemvura muBulawayo riripo, uye hurumende inofanirwa kubatsira kugadzirisa dambudziko iri vasati pave nevamwe vanhu vakawanda vanorasikirwa neupenyu.
Hapana zvinyowani zviripo apa. Hurumende ngaione kuti izvo mari yekugadzirisa zvemvura zvawanikwa muBulawayo. Hurumende ngaizive kuti izvo nyaya yecoronavirus iriko iyi imwe nyaya ichawedzera kurwara kwevanhu muBulawayo kana nyaya yemvura isina kugadziriswa, nokuti vanhu vanofanira kugara vachigeza maoko avo nemvura yakachena nguva ine yecoronavirus.
Pakurudziro yekuti kanzuro inofanirwa kuwana dzimwe nzvimbo dzingawanise guta mvura, kanzuro inoti kunze kwekuwana mvura kubva kuzvibhorani zvekunyamandlovu aquifer inogona kuwanawo mvura nekuchenesa mvura ine tsvina inopinda mudhamu reKami kuti igokwanisa kushandiswa nevagari. Kuvepo kwedhamu reGwaishangani kunogona kubatsirawo kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura, asi kupera kuvakwa kwaro kuri kutora nguva nekuda kwekuti hurumende inogara ichichema-chema nekushaya mari. Mune imwewo nyaya, chizvarwa chekuChina vaZheng Shuelin, avo vanonzi vakapfuura vashandi vavo vaviri mwedzi wapera, vanzi vauye kuDare nemusi wa6 Nyamavhuvhu. Mutongi weDare vaEdwin Marecha vati vaShuelin, avo vange vari mumaoko emapurisa, vachauya kuDare vachibva kumba. Taedza kunzwa kubva kugweta ravaShuelin vaIgnatius Mpfiga kuti vange vabhadhara mari yechibatiso here kana kuti kwete, asi vati hapana zvaanokwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi pari zvino. Nyaya yavaShuelin yakasimudza mutauro munyika, vanhu vakawanda vachishora kwavanoti kubata vashandi neseri kweruoko kunaita zvizvarwa zvekuChina zvine mabhizimisi munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vanhu vakawanda vanobatana mukuchema mbuya Chamisa, amai vemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa, vakashaya kugutu neZuro. Kushaya kwambuya Chamisa kwakaziviswa neZuro nemutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere. Studio 7 aina kukwanisa kubata Muzvare Mahere kuti tinzwe kuti urongwa hwekuradzikwa kwambuya Chamisa huri kufamba zvakadii. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachiwayo kuti tinzwe kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Muri yeZimbabwe tiri kutarisira kuti mbuya Chamisa vacharadzikwa mangwana nguva dza 10 o'clock dzemakuseni. Tiri kutarisira kuti urobwa hundo huchafamba hwakadaro iko zvino tichitaura muri yeZimbabwe kubva matipi mana akasiyana siyana. Vari kutofamba vachuya kwagutu kundoperekedza gamba redu, kundoperekedza mai vedu. Tinoonazve vanhu vakasiyana-siyana kubva nyika dzose dzepasi rino vari kutumira mashoko enyaradzo kumutungamiriri wevanhu President Nelson Chamisa. Tinotarisazve tiri kuona tine rinonzi bhuku rekunyorawo macondolences.
Mungatiudzawo kuti bhuku iri riri kupi vaHlachwayo?
Riri kuHarare uko. Kune vaya vari kutadza kufamba kuti vaende kwagutu. Vanhu vakawanda izvezvi tiri kutarisa namba yakati kurei yanyora ichipawo mashoko enyaradzo kumukuru wenyika, kumutungamiriri wevanhu, mutungamiriri wedu, President Nelson Chamisa.
Vanhu vakaungana kupi parizvino?
Vanhu vakaungana kumusha kwaGutu kunonzi kuchidya Makuni Village kuarea inonzi Makwirivindi. Ndokwakaungana vanhu kwaChiwara.
Ko pave kuzikanwawo here kuti vakashaya sei chaizvo?
Kufa kwakaita mama vakangodonha. Zvatisatanzwawo isu kuti vakafanei. Ndinodaira kuti madhokota vachaongorora inonzi postmortem ndopachazonzwa kuti chii, asi chatinoziva isu ndechekuti mama vakangodonha, vanga vakatosimba, vakati gwindiri, asi vakangodonha ndobva vazopronounza kuzi vashaya kuchipatara nezuro iyeyo.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo vachitaura vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Masangano akakosha ekunze ari kutsika madziro panyaya yekubatsira Zimbabwe munyaya dzezveupfumi. Izvo zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zvaive kukonzera kusagadzikana munyika. Paris Club, IMF neWorld Bank, masangano akakosha zvikuru pakukweretesa nyika dzepasi rino mari, anoti haasi kuzobatsira Zimbabwe nezvikwerete kana isina kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi uye zvematongerwo enyika. Blessing Zulu Studio 7 anotipanyaya inotevera.
Vachipindura chikumbiro cherubatsiro kubva kugurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, mutsamba iri mumaoko eStudio 7, sachigaro weParis Club amai Odile Ronald Basso vakati hakuna ukanganwirwa zvikwereti kana kupiwa zvimwe kuchaitwa Zimbabwe kana isina kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. Ichi chibhakera chematsinga nzungu kuZimbabwe nekuti yange ine chivimbo chekuwana donodzo kubva kuParis Club, uko yagara ine chikwereti chinodarika mabhiriyoni matatu. Gungano iri rinotiwo mari dziri kupiwa Zimbabwe kubatsira kurwisa chirwere cheCOVID-19 dzinofanira kushandiswa zvakanaka kuti vanokweretesa mari vazode kubatsira mune ramangwana. Asi vachitaura kudare reSenate nemusi weChina, Vancube vakati vaisa mitemo yekumutsiridza upfumi, asi pane makoronyera ari kuvhiringidza zvirongwa zvavo nekutengesa mari pamukoto. Mapurisa anotiwo vanhu vanodarika mazana maviri vasungwa kusvika parizvino nekuramba kutambira dhora remunyika, vachinzi vari kuchikora mutemo weBank Use and Suppression of Money Laundering Act unoti wose anoramba kushandisa mari iri pamutemo anosungwa. Kuti danho iri rinoshanda? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvemabhanga uye vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda.
Mutemo unotaura kuti Zim Dollar kana Bond Note kana RTGS imari inotenderwa seyatinoti iyo legal tender pachirungu. Saka imari yekuti unofanira kunge uchitambira kuti munhu abhadhare chero nechipi chaada kutenga muZimbabwe anokwanisa kushandisa mari iyoyo. Chaunga tongoita kupa rate apa ndopa unokwanisa kunge uchichinja rate yako kuti rate yako ienderanewo nezvaunenge wakatarisira.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inodzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vane maonero akasiyana.
Ndinoona riri danho risina kunaka nekuti vanhu pachezvavo havana mhosva. Vanhu vakumanikidzwa nemitemo yaiswa nehurumende kuti varambe maZim Dollar. Hurumende haisi kuziva kuti ndiyo yakonzeresa kuti vanhu varambe maZim Dollar. Vamangudya nehurumende vakasuspenda kushandiswa kweEcoCash. Vakazoti vanhu ngavachibvuma kushandisa EcoCash pamunhu woga woga, asi vakaramba vakadzvanya vakasuspenda maagent line nemamerchant lines. Mamerchant lines nemaagent lines ndiwo anoshandiswa nevanhu mumashop pakutengeserana kwavanoita. Kutaura kunoku, vanotengesa manewspaper mavenda nevanhu mumashop nevanhu vari kumusha havasi kukwanisa kuti vatambire mari neEcoCash nekuti maagent line nemamerchant lines haasi kushanda. Saka vanhu voita sei kunhaye vedu wei? Votambira sei mari yacho iyo yeZim Dollar?
Mashoko avamugano aya atsinirwawo nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Maonero angu ini kurambwa kwemari yemuno kana tingati mabond notes nevanhu vanotengesa kwakonzerwa nekuderera kwemari yemuno kuramba kuchiitika zvikonzereswa nedambudziko rechronic high inflation. Saka ikonomi yakaita matambudziko einflation anoparadza mashandiro akanaka emari, zvoita kuti vanhu vakawanda washaye confidence mumari iyoyo, especially ma lower denomination notes. Nekuti kana zvinhu zviri kuramba zvichikwira, unoingwa kutoda mari yakawanda mirwi nemirwi yema lower denomination notes kuti unge uchikwanisa kutenga zvinhu muzvitoro.
Kunyange hazvo paine maonero akasiyana-siyana pamatano ari kutorwa nehurumende, vakawanda vari kutenderana kuti Zimbabwe inofanira kuwandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi nekutengesa zvinhu zvakawanda kunze kuti iwane mari yekunze uye kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
America inoti iri kupa Zimbabwe mari yerubatsiro inosvika mamiriyoni 56 nemazana mashanu ezviuru zvemadhora ekuAmerica, iyo ichashandiswa mukurwisa dambudziko renzara munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vakamiririra mumiririri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, Mozhare Stephen Fung vanova mukuru weUS Agency for International Development muZimbabwe, vati mari ichapiwa kuWorld Food Program kuti ibatsirawo vakatarisana nenzara yekushaya zvekudya kutanga mwedzi waNyamafufu.
The United States of America, through USAID, will provide $60.55 million towards the World Food Program's 2020-2021 Lean Season Food Assistance Program here in Zimbabwe. This program will begin in August.
Mozhare Fung vatiwo vanotarisira kuti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vachabatsirikana zvakanyanya panonyanyonetsa zvekudya munandira kusvika kuna kubvumbi 2021.
Will feed nearly 1 million vulnerable Zimbabweans during the peak of the lean season.
Nyanzvi mune zvekurima, uye vari mukuru weZimbabwe Farmers Union, vaPaul Zakaria, vaudza Studio 7 kuti hazvina chimiro chakanaka kuti nyika igaro batsirwa nezvekudya. VaZakaria vati nyika inofanirwa kuvandudza zvekurima kuitira kuti zvekurimisa zviwanikwe nyore uye kuitwe madiridziro.
Saka kana vanhu vachiririma vachimirira mvura inobva mudenga kuti atozorima naiyoyo, tichangogara tiri vanhu vane nzara. Paroda kutogadziriswa nyaya dzemadiridziro, mairrigation, toita pamusoro macenter pivot, nyika yose yoti njenjenje nawo. Togadzira zvekare madrip kits edu anokwana kumaruzevha, saizi yeminda yekuruzevha, saizi yemuma resettlement scheme, saizi yemuma small scale ma-A1 nema-A2. Toziva kuti taane mvura, vanhu havachangorimi vachimirira mvura yamudenga, vakurima gore rese hapasina munda unozorora. Saka munyika munotoda kutoshanda, hatingaiti mbiri yekuti tiri kugamuchira. Izvozvo kwete.
Mumwe mugari weMuharare vaJeff Chaitezvi vati nzara yanetsa zvikuru munyika sezvo vanhu vakawanda vari kutadza kuita mabasa anovararamisa nekuda kwechirwere cheCOVID-19.
Munoona munyika maitika nzara inotyisa kwazvo nekuda kwekusanaya kwemvura kwakaitika makore mairi matatu akateedzana. Zvava zvatiwo chirwere checoronavhairasi chichatekeshera nyika yese nepasi rose, chawedzera kupa kutambura kuvanhu nekuda kwekushaya kuti vanhu havasi kuenda kumabasa nekuda kwemalockdown akaiswa nehurumende. Izvabva zvawedzera kuti vanhu havachawana cheuviri kuti vawane zvekutenga zvekudya mumba.
Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee, iyo inosanganisira bazi rezvekurima nemamwe mapazi, inoti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu kumaruwa vakatarisana nenzara. World Food Program inoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere muZimbabwe yose vanoda rubatsiro rwechikafu kudzamara mwaka wekukohwa wasvika gore rinouya. America yashandisa mari inodarika mabhiriyoni matatu emadhora ekuAmerica mukubatsira Zimbabwe munyaya dzakasiyana-siyana. Zvichakadaro, veruzhinji vari kuchema chema munyika nemakwiriro ari kuita mitengo yezvinhu zvinoshandiswa mazuva ose. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti marita maviri emafuta ekubikisa ave kutangira pamazana maviri nemakumi matanhatu ane madhora mashanu, ukuwo makirogiramu makumi maviri ehupfu ava kuda mazana mana emadhora. Sipo yekuwachisa ine mutengo uri pasi yava kudawo madhora zana nemakumi maviri, ukuwo shuga makirogiramu maviri inoda mazana maviri nemakumi matatu emadhora, asi pari zvino haisi kuwanikwa muzvitoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Nyenja vule nkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 7 Ntulikazi 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, asebetholakale belegciwane leCOVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisikhombisa 734. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi lambili 11.7 million.
Kubuhlungu ukulahlekelwa ngumzali. Umama abuye ngasiya mama osekhulile kakhulu, kodwa ikuthi ukufa kuyafika noma kubani. Siyakhala sithi president lemuli yonke yakochamisa. Duduzeka, siyakwazi ukubana lihlukuluzekile ngesikhathi esinzima kangaka.
Inkokheli yamabandla ezombusazwe yehlukeneyo imanyene lozulu weZimbabwe ukukhalela imuli yakochamisa ngemva kokulahlekelwa okukhulu ngokubhubha kukagogo Chamisa izolo.
Sananzela njalo ukuthi amapayipi lawo asetshintshwa, sokufakwa amapayipi awe PVC awe plastic, okuyikho esikhangelela ukuthi kuza sekuqede uhlupho lolu lwesigudo phakathi komuzwa oluvevele omuzwa kobulawayo. Yimizamo esiyenza njengekhansili ukuthi ngisudaba lolu lwamanzi.
Abe komiti yedale lephalamende ebona ngombuso wezabelo bakhuthaza ukuba uhlupho lokuselakala kwamanzi kobulawayo kumele lulungisiswe ngokuphangisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kufe umuntu oyedwa kobulawayo otholakale ele COVID-19 ngesonto. Osokukhweze inani lasebethethwe yilo mkhuhlane kwabathoba munemunye 9. Inani lasebetholakale belegciwane leCOVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga langomvulo likhuphuke laya kwabangamakhulu edlula ayisikhombisa 734. Asebesinde kulumkhuhlane sebephose bafike amakhulu amabili 197. Kuthi inani lasebehloliwe kubana baleCOVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisitshiyagalolumbili 80,654. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi phose ezilishumi lambili 11,775. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 541,635. Abasinde kuwo beyizigidi phose eziyisikhombisa 6.7 million kubika abenhlanganiso yeWorldometer. Emazweni awezwekazi leAfrika asebebanjwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amahlanu 491,750, labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lanye 11,622, kwasinda inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 236,366, kubika abenhlanganiso ye-African Union.
Lei
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Inkokheli yamabandla ezombusazwe ehlukeneyo imanyene lozulu weZimbabwe ukukhalela imuli yakoChamisa ngemva kokulahlekelwa okukhulu ngokubhubha kukagogo Chamisa izolo emini yantambama emzini wakhe kogudu. Umoyi ugogo Chamisa bekungunina womkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emazwini akhe enduduzo awathumele enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eye-Twitter, umongameli Emerson Mnangagwa uveze ukudana ukhulu ngemva kagogo Chamisa esithi bayamthandazela umnumzana Nelson Chamisa ngalesi sikhathi esinzima esehlele imuli yakhe. Unkosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli webandla le-MDCT, laye uthumele amazwi akhe enduduzo kwabomdeni kaChamisa ngandlela yinye eye-Twitter esithi makalale ngokuthula ugogo njalo ebathandazela. Inkokheli ye-MDC Alliance esedalela ephalamende ithi ibuhlungu ngokulahlekelwa ngumama wenkokheli yomzabalazo weZimbabwe. Omunye wabo ngunkosikazi Phyllis Ndlovu ongusenator we-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North edalela ephalamende.
Sithanda ukuletha ukudana okukhulu ngokulahlekelwa ngumama wethu. Umama owasizalela iqhawe lethu uAdvocate Nathan Chamisa bakithi uNkulunkulu uyapha, uNkulunkulu uyathatha njalo yonke impilo yesikhathi sayo. Ngitho lokho kini lonke bomama eZimbabwe, usuku behlike emulini yakwepresidenti asibendayo umonke azile eselula bomama.
Ukhuthaza ukubambana kwamalunga ebandla elikhokhelwa nguChamisa le-MDC Alliance, unkosikazi Ndlovu. Unkosikazi Siphiwe Ncube, yena ongusenator wesigabeni sakoBulawayo, laye uphosele awakhe amazwi enduduzo.
Kubuhlungu ukulahlekelwa ngumzali. Umama ubuye ngasiya mama osekhulile kakhulu, kodwa ikuthi ukufa kuyafika noma kubani. Siyakhala sithi president lemuli yonke yakoChamisa. Duduzeka, siyakwazi ukubana lihlukuluzekile ngesikhathi esinzima kangaka phakathi kokugulelwa ngumama kumbe ugulile umama kumbe kube yi-sudden death.
Uchaze umuyi njengomuntu obe ngumama webandla kanye lesizwe uSenator Ncube.
Umama asiselaye, silahlekelwe ngumzali besimthanda kakhulu, beliseselethuba elihle empilweni lokuba lomzali, kodwa bakithi osokwehlile sokwehlile, akulanto esingayenza. Njengemuli ye-MDC lemuli, thina njengemuli yakoNcube sikhala lani sithi ha ubakithi kubuhlungu, kodwa kulanto esingayenza. Umlimo besiphile, umzali usehambile.
Umnumzana Steven Moyo, isakhamuzi saseHarare, ngomunye wabaveze ukuthinteka ngemfa kagogo Chamisa.
Sibuhlungu kakhulukazi ngalokho osokwenzakele ukubhubha kukagogo uChamisa. Lapha khona uChamisa sithi sikhala laye, baduduzeke, yindlela yethu sonke.
Unkosikazi Tamari Nyoni waseHwange, laye wethule awakhe amazwi enduduzo kwabomdeni kaChamisa.
Ngilusizi ngokuzwa ngokulahlekelwa kwenu ngumama. Sengathi inkosi inganiphathisa imuli yonke lithole induduzo evela kumlimo. Duduzekani bathandekayo, izinhliziyo zenu mazingakhathazeki kakhulu. Njalo utshilo umbhalo ukuthi yonke into ilesikhathi sayo, ngakho ngithi makalale ngokuthula umama.
Umnumzana Nkosana Mthembu waseGwanda, laye uveze udana ngalimfa.
silusizi kakhulu ngomonakalo owenzakale koChamisa. Sengathi inkosi ingangenela iduduze umuzi wakhe. Sikhala laye. Kubuhlungu kufelwa umuntu okuzalayo. Phezu kwento yonke le esenzakala kuye aphinda aswele umama wakhe. Inkosi mayingenele imduduze sikile.
Abanye abathumele amazwi enduduzo kungubekithemba Lubambo, isakhamuzi sedolobheni lakoBulawayo.
Mina uBekithemba Lubambo, lo mdeni wami sithanda ukudlulisa amazwi enduduzo kumuli yakoChamisa lebandla leMDC Alliance, sisithi dudukini umama kalale ngokuthula.
Inkokheli yeMDC Alliance eyezigaba ezehlukeneyo iphakathi kokuqoqa izimota lamabhasi okuthwala abantu abaya esililweni. Umbuthano mkhulu usemzini wakoGudu eHarare, lapho kuhlala khona uChamisa. Abantu bebebuya nje ukuzomkhalela bemduduza, kodwa kungela mbuthano. Sikhuluma kunje, abantu sebesuka eHarare lakuzigaba ezijiyeneyo zelizwe belubhekise koGudu ukuyaphatheka emngcwabeni kagogo Chamisa. Ukhangelelwe ukungcwatshwa ngabo 10 ekuseni kusasa ngolwesithathu mhla ka 8 Ntulikazi ugogo Chamisa emzini wakhe osechijika Makuni Village esiqintini sako Makwirivindi koChiwara esiqintini sako Guthu eMashingo. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Abe komiti yedale lePhalamende ebona ngombuso wezabelo lokuqhutshwa kwenhlelo bahlangene labe kansile yakoBulawayo, bakhuthaza ukuba uhlupho lokuswelakala kwamanzi edolobheni leli kumele lulungisiswe ngokuphangisa. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikomiti leyi ekhokhelwa nguNduna Zama Ngungumbane ibe lomhlangano lenkokheli yekhansili lamakhansila akoBulawayo izolo ngenjongo yokuzwisisa ngohlupho lwamanzi kanye lokulahlekelwa ngomphefumulo kwabantu kubangelwa ngamanzi alengcekeza edolobheni leli. Ngenxa yokusilela kwamanzi emadamu anathisa uBulawayo, ikhansili yenelisa ukupha izakhamizi zakoBulawayo amanzi okosuku olulodwa ngeviki, njalo sekulabantu abalitshumi lantathu asebebulewe ngumkhuhlane wesihudo esibangelwa yilamanzi. Elinye ilunga lale komiti umnumzana Bramwell Bushu omela iShamva South edale lePhalamende uthi ikomiti yakhe ikubone kuqakathekile ukuthi yenze umhlangano lo ngemva kokuhlangana lomphathi ntambo wentuthuko yezabelo umnumzana July Moyo ngohlupho lunye lwamanzi akoBulawayo.
As the Committee on Local Government, when it was clear that there were serious water problems,
njengekomiti ebona ngezelocal government njalo sikhangele iduvo olukhona olwamanzi koBulawayo, kakhulu sikhangelisisa i-outbreak le esike yabakhona e-Daria, sisuke sabiza-ke uminista obona ngelocal government ukuthi ezosichasisela kabanzi ukuthi macebo bani abalawo ukuthi bekhangele lolu hlupho olubhekane leBulawayo, uhlupho lwamanzi. Njalo sikhangele ukuthi ama-solutions abazaba nawo kube ngama-solutions engasuse abe ngawakhathesi kuphela, kodwa azalasta isikhathi eside. Especially sikhangele ukuthi amadamu akoBulawayo ama-levels akhona wonke asephansi.
Udokotela Edwin Sibanda okhangela inhlelo zempilakahle ekhansilini yakoBulawayo utshele ikomiti ukuthi uphenyo lwabo seluveze ukuthi kule mkhuhlane yesihudo se-dysentery lese-typhoid, kodwa abakayitholi imbangela, kodwa banakanela ukuba kwahlangana impompi ezithwala amanzi okunatha kanye lezithwala ingcekeza ngenxa yokudabuka kwamaphayipi ikakhulu emzini weluveve. Umeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi ikhansili siqale ukukhipha impompi ezihambisa amanzi awensimbi amadala kufaka aweplastic.
Abahlali abathi bona yizo indaba ezingaba impangela, singathi abathi yikho kwadabuka khona amapayipi, singathi ahlangene athwala amanzi lathwala ingcekeza esuka ezindlini ezambuzini, ukuthi kungaba kuyikho yini impangela. Sananzelela njalo ukuthi kulomsebenzi eminingi eyenzakala phakathi komuzi weluveve, singathi ekhipha amapipe yasingathi awe galvanized awensimbi ayasebenziswa kudala afakwa ngama-1931 imuzwelo uveve usungulwa sananzelela njalo ukuthi amapipe lawo asetshintshwa sokufakwa amapipe awe PVC awe plastic okuyikho esikhangelela ukuthi kuza sewuqede uhlupho lolu lwesihudo phakathi komuzwelo uveve lomuzwa kobulawayo yimizamo esiyenza njengekhansili ukuthi silungise udaba lolu lwamanzi silungise udaba lolu lokuthi amanzi angabe buya engcolile kodwa singathi lapha afikela khona kumareservoir efika ehlanzekile.
Unkosikazi Lerato Nyoni oyisakhamuzi seluveve uthi abanye lokhe bebanjwe ngumkhuhlane wesihudo.
Vele kasikho yephi ngendaba yamanzi cause amanzi lawa sekhozele impilo zabantu eziningi. Abanye bafile, abanye lokhe begula. Asikwazi ukuthi kwenzakalani ngoba isimo esiseluveve kasimanga kuhle shu. So sicela ukuncediswa ngoba soze sivu asisoze siyekele ube silokhu sicomplaina ngoba akumanga kuhle ngendaba yamanzi.
Unkosikazi Zandile Songo esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi sokumele uZulu athathe amanyathelo okuzivikela komkhuhlane wesihudo.
Besiziqhenya thina lapho kokulala sisithi sinatha kambe imuli eziyi-13 ezeluveve sezilahlekelwe zempilo ngenxa yokunatha amanzi nje kuphela awempompo avela kukhansili. So kumele ukuthi singathi lokhu kwenzakale eluveve kuphela kodwa somele ukuthi njengobulawayo wonke sithathe lathi amanyathelo okuzivikela sebenze o-water guard sibilise amanzi okuqala ngoba isihudo lesi singabamba loba ngubani. Njalo futhi okunye esesikukhangelele khathesi kuhulumende ukuthi aluba nxade engasiza ngokuthi kwakhiwe amanye amadamu kuke kumiwe ukuqhelisa idolobho ngoba wakhiwa amadamu okuqala ungakaze ukuqhelisa idolobho.
Ikhansili yakobulawayo ithola amanzi emadamu ayisithupha angaphandle kwedolobho njalo amanye amadamu lawa awasela manzi. Ikhansili ikhuthazwe ukuthi idinge ezinye indlela zokuthola amanzi. Ikhansili ithi ngaphandle kwamanzi avela emigodini asenyamandlovu akhwifa ilakho ukuthola amanzi avela edamu lekhami. Bephendula ukuthi kungani kulomehluko ongaka emalini efunekayo. Abekhansili bathi bachasisela ikomiti eyathunywa phambilini ukuthi imali ekhulunywa nguhulumende ngeyokulungisisa uhlupho kwesikhathi esifitshane kodwa ukuthi uhlupho luqedwe kufuneka imali eningi. Idamu legwayisha ngani lilakho ukunceda ukuqeda uhlupho lwamanzi kodwa lukhatshana ukuphela ukwakhiwa ngoba uhulumende ekhala ngemali. Ngimele iStudio 7 isebulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo 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 mthwakazo omuhle liyanxuswa ukungena kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhla sikhangela umkankaso kamhla ka 31 Ntulikazi wokukhuthaza uZulu ukuba angene ezidaladeni etshengisela phezu kwesimo somnotho esiqhubeka sigogodeka. Ontanga libona ngani kukhona okuhle okungaphuma kulo mkankaso ongathuthukisa abatsha na? Silusize ukuthi ngeke lene lisungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini noma kunjalo zilokandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ilizwe leMadagascar seliphinde labuyisela imigoqo elukhuni eyokuvalela abantu ezindlini uhlelo lwe-lockdown ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngemva kokuqonga kwenani labantu asabelaleli gciwane selokhu kwethulwa imigoqo le kunyanga ezimbili ezedluleyo. ele-North Korea lithi alikazimiseli ukusungula inkulumo lele Melika ngesikhathi esiphathamandla sikahulumende weMelika umnumzana Stephen Bacon efike kulelo lizwe ukucubungula udaba lwezikhali zenyukliya.
Inhlanganiso emela izisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU ithi isiphume lohlelo lokuthi izisebenzi zikhalale umsebenzi ngeviki ezayo zikhonona ngeholo eliphansi njalo zikhalaza ngokuthi zihlawulwe ngedola leMelika. Untungamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Inyathelo leZCTU leli liza ngesikhathi abongi sebelamaviki bephakathi kokukhalala umsebenzi besithi kumele uhulumende abahlawule ngedola leMelika. Liza njalo ngesikhathi kulomkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi batshengisele ezitaladeni mhlaka 31 kulinyanga besola uhulumende weZANU-PF ngokubalethela ubunzima empilweni ngokubusa kubi lokwehluleka ukulungisisa umnotho. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo utshele iStudio 7 ukuthi basazokutsho ukuthi ukutshengisela lokhu kuza kwenziwa kuwaphi amalanga. Ukutshengisela kwabongi kubangele ukubotshwa kwabanye babo abalitshumi lantathu eHarare izolo. Kodwa bakhululwe ngemali yesibambiso namuhla. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende ugijimela ukuthengela iziphathamandla zakhe izimota ezibhedlela kungela mithi kanti labongi labo beholiswa okuyimadlana okungatsho lutho.
Uhulumende laye kufuze akhangele esithi ngama-priorities akhe. Ungakhayela kubo umongikazi kathesi iziphathamandla zithengelwe izimota, iziphathamandla zithengelwe izimota zezibhedlela. Kodwa izibhedlela zilazo into ezincane ezifunakala kathi izibhedlela zihambe. Ungakhangela konke lokhu kusemthethweni ukuthi iziphathamandla zihlose le mota. Wari ungakhangela ukuthi sokusenzakala kuyi-priority phezu kwe-priority ezinye izinto. Sokusiba nzima ukuthi uwehlukanise ukuthi ikuyimplimenta umthetho kumbe i-corruption.
Lanxa izisebenzi zisithi zifuna ukuholiswa ngedola leMelika, uShoko uthi kungaba ngcono ukuthi kusetshenziswe irandi lakwele South Africa ngoba imali yeMelika isilela elizweni.
Xa ngikhangele uhulumende into angayenza ikakhulu angakhulumisana leSouth Africa kulokubana sisebenzise idola, sisebenzise irand as our base currency njengoba iSouth Africa iyo i-major trading partner yeZimbabwe.
Umsekeli kamongameli Emerson Mnangagwa umnumzana Kembo Mohati uthiye uZulu ekhuza umhlola ngempela viki ngamazwi akhe okuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho ngoba abantu abansundu kabazange bakufundiswe lokhu ngabelungu ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse ngo-1980. Kodwa iningi lithi okubulala umnotho inkohlakalo egcwele kuhulumende lakuZANU-PF. Inhlanganiso yeParis Club isanda kwala ukuboleka uhulumende imali engena kuzigidi isithi kumele alungisise udaba lwamalungelo oluntu kuqala. Izakhamizi zona zihlaba omkhulu umkhosi ngokudula kwezinto. Nangu umnumzana Nico Ndebele isakhamuzi sakomangubo ePlumtree.
Sinje asisayazi yoniti akuselanto esiyithola ngoba izinto ziyadura. Into esikhathaza kakhulu mpela ukuguguteka komnotho. Uzathola mpela ungeke usakwanisa ukuthenga impuphu. Uma usithi uyayithenga ngamabhondi uyazwa ukuthi ayi 6,000 bhondi khonapha le mali ingekho. Kuyafiwa mpela babunkomo. Akusatholakali lutho ngoba izinto ziyadura. Le mali akula. Sesifile ngendlala mpela babunkomo. Hayi hayi. Lo nyaka abantu bazaphela.
Ukukhalala umsebenzi okuqoqwa iZCTU lokhu lokutshengisela okuqoqwa ngabamabandla aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo mhlaka 31 kulakho ukuhlangabezwa ngodlame nguhulumende. Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Obert Mpofu wethule umbiko ukuthi abaqoqa ukutshengisela lokhu yizitha. Uthe njalo abagcini bomthetho bazaluphatha ngendlela abayaziyo loludaba. Esinye njalo isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi abangavumelani lakho ikutshengisela ngodlakela.
Isekelo sombuso weZimbabwe siyakuvuma kakhulu ukuthi abantu batshengisele, kodwa betshengisela ngokuthula. Ukutshengisela ngokuthula yikuhamba nje abantu betshele noma amagwali bemgwaqweni behlabela besenza njalo bengaphambanisi lutho, bezihambela betshengisa ukuthi lokhu siyakuzonda, lokhu asikuvumi lani lani, ngokuthula bengaphambanisi umuntu ozihambela siya e-chemist siyadinga imithi yakhe ohambise abahambisa izigulane ezibhedlela. Kodwa lokhu kuvala imigwaqo, kutshiswa amathaya, kuphoswa amatshe, kutshiswa izimota, kutshiswa, asokutshengisela loba yibudlova obulokuganga okungaphezu kwamandla.
Idola leZimbabwe lona liqhubekile lilahlekelwa luhlonzi emkambo osemthethweni namuhla, lapho idola elilodwa leMelika ebese lilingana khona lamadola eZimbabwe angamachumi ayisithupha lanhlanu kumbe 1:65.87. Ngeviki edluleyo beliku 1:63.75. Kolunye njalo udaba isiphathamandla senkampani ye-Drugs International umnumzana Delish Nguwaya yena obeselamaviki amathathu ebotshelwe ukuthola umsebenzi wokuthengela uhulumende izinto zokusebenzisa emizameni yokwenqabela i-coronavirus. Ngokuqamba amanga ukhululwe ngemali yesibambiso namuhla. Udaba lolu lwabangela njalo ukubotshwa kukamphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Izizalwane zeZimbabwe zamukele ngemibono etshiyeneyo umkhankaso kamhlaka 31 Ntulikazi wokukhuthaza uZulu ukubana angene ezitaladeni etshengisela insolo yakhe ngokonakala kwesimo somnotho kanye lesombusazwe. Asizweni abanye babalaleli bakaStudio 7 besipha imibono yabo ngalokhu kutshengisela.
Sanibonani, sanibonani, igama lami nguPhiphisane Sangweni, ngibuye eNkayi. Into ezokwenzeka laphayana eZimbabwe njengoba bethi bafuna ukususa iphathi ebusayo, sekuligazi lodwa futhi abafuna ukulichitha lelo, ngoba umnangagwa uzochitha igazi. Angeke azabayeke laba bantu begijima ezitradeni betoyitoya. Into ezokwenzeka uzobulala abantu futhi umnangagwa, kungabi indaba zalutho. Njengoba nje vele akundaba zalutho njengoba kufa abantu, ligazi lodwa elizochitheka manje laphayana eZimbabwe makuyukuthi bafuna ukwenza leyo nto leyo, ligazi esili-applyelwa kumanje. So mina ngizibonela igazi nje kuphela lodwa laphayana.
Hayi msakazi, ele phatha iphume ehlilekile msakazi, ayiphume impela. Kungena abasuke sport senza kanjani? Sila kudedelwana msakazi.
Msakazi weStudio 7, mina ngumoyo wasePlumtree. Hayi ngithi nami umnangagwa akaphume, akaphume bantu, hawu sisokole. Laba bathi kahlali asikwazi ukuthi bona batholani. Siyahlupheka mpela, mpela, mpela. Into zonke zihlamukile, imali kayikho. Yena ungcono ngoba basebenzisa imali yesteti. Naye ngcono ebulale ke nge-31. Impela siyaphuma, laba abayesaba lokutshaywa abasale, lokungasikufa yikuphi, asenalutho. Ayikho into nje silayo, siyahlupheka. Nyabonga msakazi. Mina ngakwa must go in this party, must go.
Linjani basakazi beStudio 7, mina ngiyimi B1 lowagwelo. Ngiyathanda ukubonga kakhulu isikhathi lesenthe nxa kungavuma ukuthi ngizwakale i-voice note yami kuStudio 7 neZimbabwe yonke jikelele. Indaba le sikhuluma ngayo manje leyi demonstration mhlaka 31 July ngiyayisekela kakhulu. MaZimbabwe ahlelekileyo kasisekeleni lathi siyixhase ngendlela enokufanela, ndaba ngokuthi sesidule sesizwile sakuma-election la kubona kwenzakalayo. Manje into edengicela kakhulu, ngicela amasosha ethu lamapholisa ethu kabambane nabantu bonke, sikhiphe idoti le khona.
Salibonani kuStudio 7, mina igama lami ngu-Adolf Shaba,
Mina into yokuqala engithanda ukukhuluma ngayo ile ndaba yeZANU PF ukwehluleka kwayo kubusizwe. For 40 years esithethe izwe leZimbabwe laba yinhlekisa yomhlaba kambe ma abantwana beZimbabwe. Mawubona emazweni wonke aseAfrika abanye bakubo Malawi, abanye Mozambique, abanye Namibia, abanye Zambia. Kubani wacabanga ukuthi abantwana beZimbabwe bazobe behamba besiyafuna imisebenzi kubo Mozambique, oTanzania, Kenya, wonke almost amazwe wonke. Bedinga nje impilo engcono. Asesifikile isikhathi sokuthi iZANU PF ihambe ngoba ayihlulekile. Izolo nje uKhembo Mohadi bekhuluma ukuthi uhulumende kaSmith wabafundi azange wabafundisa ukuthi i-economy iyenziwa kanjani. Uma behluleka ukwenza i-economy abachiye phela bechiyela abakwaziyo.
Labo ke bekungabalaleli bakaStudio 7 besipha imibono yabo ngomkhankaso wokutshengisela mhlaka 31 Ntulikazi. Lawe ulakho ukusithumela owakho umbono kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
apo tinokupa iye nhau.